vachitaura nevatori venhau mushure memusangano nevatsigiri vavo pamaboleni township kulowa gweru nezuro vanwe vakati bato ravo rakasvipira kupinda musarudzo pasi pebumbiro riripo kunyange nyika ikatadza kuve nebumbiro yedzvare mitemo yenyika vanwe avo vakaudza vatsigiri vavo kuti zvinonetsa kuwana bumbiro remitemo yenyika rakanaka pasi peutongi hweudzvanyiriri vakati kana zvekuve nebumbiro idzvairi zvaramba nekuda kwemakakatano aripo nyika inogona kuzove nebumbiro idzvairi pane imwe nguva vanwe vakashora zvikuru bato rezanupf vachiti bato iri riri kuda kumanikidza mamwe mapato nevanhu vese vemunyika kuti vaite zvido zvaro
We are saying the law of Zimbabwe says whether we like it or not, the life of this current parliament will expire in September next year. So if there's no agreement on a new constitution, we must have an election whether we like it or not. Otherwise, the government becomes illegal. So what we're saying, if we run out of time before we have a new constitution, then we are ready to go to those elections.
Zvikwata zviri zveMDC zvave nenguva zvichiti zvichapinda musarudzo chete kana misariridzwa yese yechibvumirano cheglobal political agreement yazadzikiswa. Asi nezuro vanwe vakati mitemo yenyika inoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa gore rinouya zvisinei kuti pave nebumbiro idzva remitemo yenyika here kana kuti kwete. Vachipindura mubvunzo wekuti vanoona bato ravo richikunda here musarudzo vanwe avo vave nenguva vachiramba kuti bato ravo richabatana neremdc inotungamirwa navamugenzvangirai vakati bato ravo harifanirwe kunzi ibato diki kune mamwe vakaenderera mberi vachiti vanoona bato ravo richikunda zvine mutsindo musarudzo
We have not spent the last 2 years going to every village, going to every township just to make up the numbers. We have been doing this thing so that we can win the election. Every election is a new election as far as we are concerned. And therefore, we will all be starting from square one in 2013. And we're going for victory not to make up the numbers, not to have another inclusive government which hasn't worked in the last 5 years.
Panyaya yekuti sei kumutsurudzwa kwemakambani emunyika kusiri kufamba zvakanaka vanwe avo vanovewo gurukota rezvemaindastry vakati izvi zviri kunyanyokonzerwa nekusadhonzera pamwe chete kunoitika muhurumende yemubatanidzwa vanwe vakazivisa kuti svondo rapera hurumende yakavimbisa kambani yeSA Africa Holdings iyo yakatenga kambani yeZisco Steel kubva kuhurumende kuti yaizozadzikisa chibvumirano chayo nekambani iyi panyaya yezviwanikwa zveiron ore zviri kumwanesi pedyo nechivhu Kambani yeSA Africa yange yave kutsutsumwa nekuda kwemashoko akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvemigodhi vagift chimanikire ekuti hurumende ichapa maresiness ekuchera zviwanikwa zveiron ore kuvana vemuzimbabwe
last week they got the confirmation from the chief secretary to the cabinet authorized by the president to say the government position remains the decision of 9 September and they should disregard what chimanikire had said So they got that letter last week. So now we're waiting for them to reconfirm in the light of the letter from the cabinet office.
Chikwata cheMDC inotungamirwa navanwe chiri kuita misangano munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika sezviri kuitwa nechikwata cheMDC inotungamirwa navatsvangirai nechinangwa chekuzivisa vatsigiri pamusoro pezviri kuitika munyika kunyanya panyaya yebumbiro idzva remitemo yenyika pamwe nesarudzo idzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya ndakamirira studio 7 pamaboleni township kulowa gweru ndini taurai shava